amai chisiri munhu vaipomerwa mhosva yakafanana nemutungamiri wesangano ravo paObed Masaraure avo vakawanikwa vasina mhosva musi wechishanu nemutongi wedare mumwe chete uyoyo vachitura mutongo wavo vamupolisi ndovhaudzanare kuti vawana umboo hwekuroverera amai chisiri munhu nemhosva uye vazovabvisira mwedzi mitanhatu kana vakasapara mhosva yakafanana naiyoyi izvi zvinoreva kuti amai chisiri munhu vave kupika mwedzi gumi chete mujeri gweta revaviri ava rinova nhengo yezimbabwe lawyers for human rights vamatini mureri vaudza studio 7 kuti amai chisiri munhu vatoendeswa kujeri nemutongo uyu
mutongi wedare nhasi wapamutongo wekuti we 16 months imprisonment akasuspenda 6 ukasara 10 months dzatidzo muzvare chila chisiri munhu vandopika vari kujere saka mhosva yavari kupomedzerwa ndeyekuti inonzi pachirungu participating in a gathering which intend to promote public violence or breach of peace
vamasaraure vati havatambiri mutongo uyu vachiti zviri pachena kuti matare ava kupindwa nezvematongerwo enyika
Dr. Munanga bavadzorera Zimbabwe kuna Rudisha paingoti hosa ada kusungwa nehurumende akufambwa achikandwa mumajeri kukandwa kuchitrong jeri kwamaisiri munhu kunoratidza kuti hatisina justice system yekuti tingarelye nawo matare edu hatisiri nzvimbo dzekuti tingatarise kuti angaseve justice dzanzvimbo dzekumuvha mapolitical agenda ava Emmerson Mnangagwa kuti vadzvanyirire vashandi vadzvanyirire varombo varambe vachipa upfumi hwenyika yedu samagamete kuratidza zinyeno Zimbabwe atigoramba mutongo uyu ende tichaenda kumatare asi hatisizogumira kumatare chete nekuti matare acho hatichanyanyo atende tichange tiri mumastreet emumasvingo masvingo yatove battleground ndiko kucharwira hondo yekusvika comrades iya vabuda vaburiswa
vamasaraure vatizve vacharwira kuti nhengo yavo ibudiswe mujeri nenzira dzematare uye vacharatidzira mumasvingo kwenguva yakareba kusvika mumwe wavo aburiswa vamureri vatiwo vatotanga kugadzirira mapepa ekuendesa nyaya iyi kudare repamusoro vachiramba mutongo wapuwa nemutongi
saka nyaya iripo ndeyekuti isu tinopikisa nemutongo uyoyo nemutongo waitwa nenhengi nemutongi saka tiri kuapila kuhigh court nekuti tinoti isisu hapatomborina kana umboo hworatidza kuti hayo vakaparticipata in that gathering is intend to promote public violence kana kuri kuti paiva negathering tiri kuti isisu ivo saticha vanotenderwa pamutemo muconstitution yedu bumbiro remutemo rotendera section 59 kuti vaite vandopa petition nekudemonstrata saka zvinhu zvinotenderwa pamutemo as long as zvisiri violent
muchuchusi wedare muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti amai chisiri munhu vakabatwa nemhosva yekuita gungano nekuratidzira pahofisi yebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga musi wa22 chikumi gore rino vanoti vakatyora chikamu chemakumi matatu nenomwe chemutemo wecriminal law codification and reform act asi mudare amai chisiri munhu vairamba mhosva iyi vachiti bumbiro remutemo uye mutemo wevashandi munyika unovabvumidza kuratidzira murunyararo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba